Mashoko iyo anakosha. Mashoko akakosha, mashoko akataura namunangagwa kuti maelezo zvedu satina chokuvanza pasarudzo dzedu. Hapana chokuvanza, hapana chatinonyara nacho kana kuti chatinotya. Vanoda kuuya vachiona huyai muone. Munongotudza kuti moda kuuya tongeita through the normal security moya muchiona. Nokuti hapana chakavanda nokuti mudzimu unopirwa usiku ndoo muroi. Iyoyo ndo gesture iri important yakaitwa namunangagwa. Inoudza transparency asi ichakuvadzisa opposition nemhaka yekuti opposition vanga vajaira kuti kana varudza vanoti zvitabirirwa kwaita nikufu kwaita zvakati kana vanhu vese vakauya ava kubvira kuUnited Nations, EU, hopefully Commonwealth navamwe vese namabritish vakauya vakatarisa sarudzo vakaita zvakaitika kuKenya zviya zviya zvokuti vatarisa sarudzo makanzwa vakeli vachiti sarudzo yaitika zvakanaka tikazoona varaila Odinga voti sarudzo haina kuitika zvakanaka pasi rese rikabva ravaignoa rikati ndezvako zvisina maturo izvo ndoo zvichazoitika kuZimbabwe izvozvo nokuti kana sarudzo ikaitika kuine ava vari kuonawo pachekerere nyangwe vanenge varudza vakazotanga kuti hazvina kufamba zvakanaka kana pasi rose rati zvafamba zvakanaka ndokupera kwacho vanenge vachizi zvaramba maruza maruza. Zvino kuuya kweEU chatanga chitarisirawo kuti pamwedzi unouya apa measures or sanctions ari tiriko against certain entities and individuals vekuZimbabwe kuti aziviswe as a sign of a goodwill a good gesture pama reforms ari kuitwa kuZimbabwe. Hazvibatsire kunomirira rimwe gore kumirira February gore wegore unouya tione kuti vachaita sei.
Tiri kunzwawo vachitivo vakagadzirira kuti vange vachidyidzana neZimbabwe ndokunge munyika maitwa sarudzo dzakachena vachitiwo muchiremekedzwawo nyaya dzekodzero dzevanhu. Pane zvachinja here? Pane zvavaimbotaura karapa?
Hapana chachinja. Hapana chinyowani, ndo chokwadi chaicho, hapana chicha. Iko zvino zvangu vapo ndezvokuti havachanzi uyai unzai vanhu vashanu vanozoona maelections zvavaimboita. Iko zvino kwakuakristu vanhu vakawanda vanokwanisa kukavhawo the whole country, hopefully. Asi other than that, hapana chachino chambochinja. Nokuti musakanganwa kuti nyaya yekodzero dzavanhu ndo nyaya yavari kunetsana neBritain. Is one of the issues yakaita kuti kuve neBrexit ka, yeHuman Rights Act. Saka iyoyo yangogara iri nyaya ichangonetsa. Asi tikazivi kuti mabenchmark ari nechapapi zvinozonzi kana makohwesa mamenge maitei. Chatinongoda ndechokuti tikatanga pasarudzo iyoyo kuti zvido zvavana veZimbabwe zvabudiswa nesarudzo. Sarudzo yavo chaichai iri pachena. Katikapedza ipapo zvimwe zvese hedu tinoti tinongotaurisana nokuti nyika padzenge dzakagara dzidzana panenge pachifanira kuramba pachitaurirana chero paine kutaurirana tenge tiri right pasina kutumirirana makunun'unu nekutukana. Aiwa zvakanaka hauoko tinotarisira kuti vatambanudze ruoko rweushamwari rwakasimba kudarika rwavakutiza mutambanudza iye zvino izvi asi zvisadero futi hatitukane navo.
Asi imi mungatiwo here pane zviri kuchinja muZimbabwe zvekuti zvingaite kuti vekunze ava vabvise zvirango zvacho?
Zviri kuchinja muZimbabwe zvakatonyanyisa kuwanda. Tinotongotanga nekuti kudhara tatisingakwanisi kuti vanhu vati nyaya dzekukura hundi dzinotaurwa vanhu vanoungana vachitaura kana kuratidzira nyaya dzekukura hundi iye zvino zviri kuitika. Hoku kune vanonzi vakazobatwa namauto vakarohwa asi makaona nokurumisa hazvina kumbotora nguva vakabva varegedzwa kwakuti maukuite izvi takati hatichadi iro kubva kumusoro vabva varegedzwa ndobva vaita zvakadaro. Iye zvino izvi tinoona kunounganwa pamahotera kunounganwa pachiitwa zvese zvinoitwa vanhu vachitaurirana vanhu vachiratidzira vanhu vachizuwa nyaya dzakasiyana siyana zvanga zvisingaitiki zvinoratidza izvo napachena pese kuti utare hwanga hwakasunganyika hwati zvatisudzunukeiwo nokuti vanhu vatisunukukei. Tinotarirawo futi tichiona vamunangagwa vachisaina National Peace and Reconciliation Act inova inosunungura zvakare kuti vanhu vataure nyaya dzemapast conflicts akaitika munyika nekuti chii chakambonyatsoitika vanoti ine healing yotanga ipapo chienderera mberi. All those are very positive things which have happened within the last almost 7 weeks now vamunangagwa vatora pasimba.
Asi ka vanopikisa vari kuti mitemo yesarudzo haisi kunyatsovandudzwa vachitoveza NPF ari kutyidzira vanhu mareserve home vachiti tipei mavota manhamba aya epama slips amunenge manyorisa kuvhota maserial number
mitemo yesarudzo havasi vanhu vava vasimboreclai kuti vari kuda kuti tibviswe chii nokuti mukuziva kwangu kwese ndekwekuti pane inonzi interparty dialogue. Interparty dialogue is ndopano vanogara vachiungana nguva nenguva zvisvondo nesvondo mavanhu vamapato esaya makuru aya vachitaurirana kuti patodi voungana nevheki vachitaurirana. Saka reform dzinoitwa ne platform iyoyo kune reforms dzinotaurwa pa Twitter dzinenge dzichinzi reforms dzakati pa Twitter vari kutaurirana asi vanhu vanotomboreva because sese vanotaurana vanosaindirana ndosaka tichiona iko zvino kune draft yecode of conduct